Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 15 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzedare reparamende muBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zveZimbabwe zvisashandisa magwaro ekufambisa pakupinda nekubuda munyika mbiri idzi. Vajob Scala vanosvitsa gore nemwedzi mitanhatu vari muJerry asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo. Chikwata chevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengezo Shabangu chinodoma nhengo dzichapinda mumatare eNational Assembly neSenate dzichitora zvigaro zveproportional representation zvakasiyiva nenhengo dzakadzingwa muparamende navashabangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzedare reparamende yeBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zveZimbabwe zvisashandisa magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti pakupinda nekubuda munyika iyi kana kupinda muZimbabwe asi kuti zvishandise zvitupa chete. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinonzi dziri kuti danho iri rinogona kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipinde neuwandu munyika iyi kana kupawo mukana kuvapari vedzimhosva vemunyika mbiri idzi kuyambika miganho yenyika mbiri idzi nyore. Asi vachiedza kudzikamisa nhengo dzeparamende pamusoro penyaya iyi, gurukota rinoona nezvevashandi muBotswana amai Anna Mokweti vakaudza dare reparamende nezuro kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vaingotaurawo zvavanofunga kuti zvakakodzera kuitwa pakati penyika mbiri idzi apo vakataura nenyaya yekuti wavirirana kuti pasashandiswa mapasipoti. Svondo rapera vaMnangagwa vakazivisa vari kuBotswana kuti nyika mbiri idzi dzakanga dzavirirana kuti zvizvarwa zvadzo zvisashandise mapasipoti asi kuti zvishandise zvitupa chete pakushanyirana. Asi muna kurume wegore rino, mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi vakambotaurawo mashoko iwaya vachiti vaive vatove nechibvumirano chakadaro neNamibia. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri vavaMasisi vaJohn Depowe avari kutsanangura.
There's nothing yet because the contract has been carried out with the international of both countries. Now, until consultations have to be conducted with the nationals of both countries. So nothing yet has been finalized.
Hapana chikuru chatichavepo parizvino, hurumende yedu ichiri kuita tsvakurudzo dzekuti zvinofambiswa sei, asi chandinoda kuti muzive ndechekuti zvinhu zviri muurongwa, kana zvikabudirira tichakuzivisai.
Vanga vari mutauriri vavaMokwetsi Masisi, mutungamiri wenyika yeBotswana vaJohn Depowe vari parunare kuGaborone kuBotswana. Studio 7 aina ukwanisa kubata mutauriri vavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mumiriri weZimbabwe kuBotswana vaHenry Mkono weShuro vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi inyaya yakakurukurwa nevatungamiri vaviri ava uye mapazi akakodzera enyika mbiri idzi atove kushanda nezvazvo. Dare remakurukota muZimbabwe rakazivisa nechipiri svondo rino kuti bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakatopiwa basa rekuti ribude nehwaro hwechibvumirano ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwewo maonero avo.
azvibvumirane zvinopamba zvakanaka mukati menyika tikatarisa kwazvakaitwa tikatarisa kana dii rana tv riyariya unenge vanga vakabvumirana kuti dinii vese vanenge vasina mapasipot vanenge vangori zvimakadhi zvitambi zvavanenge vanazvo vachipinda zvinobatsira kana nyika dzacho dzakagadzikana dzine upfumi hunenge hunofambirana pasina kuti munhu yakanyaita urombo kana kuti vanhu vari kunyanya kubva kune imwe dii vachiwanzira kune imwe dii zvinoita kuti kufamba kwevanhu vanoshandawo nevanhuwo zvavo zvibatsire kubudirira kwenyika dzacho nedunhu racho rese saka sekuti muno muzimbabwe hazvisati pane chibvumiro chati chamboitwa pakati pezimbabwe nedzimwe nyika saka ichi chingave chekutanga saka vanhu vangada kuziva kuti zvingafamba sei
pane here zvinozogonawo kubva kuBotswana zvinobatika sebhizimisi zvichiuya kuZimbabwe kanawo zvinobva kuZimbabwe sebhizimisi zvichienda kuBotswana
pfungwa yavo iyo ndo painenge yakananga kuti ikavhurira kuti vanhu vafambe zvinoita kuti mabhizimisi ichifambe kubva kune imwe nyikawo zvinobvawo kuno kuchienda zvinobvawo zvichienda kune imwe nyika asi kuti hasati yatoona kuti pane zvingaitire asi kutoti dai pane zviripo zvaitooneka kudhara kuti makare kuti muno muZimbabwe mune mabhizimisi neBotswana vari muno kana mune vedivo varimomo asi so semavira zvakaita taatongoona kuri kufamba kwevanhu vachinotsvaga mabasa nekunotenga zvinhu ikoko vachiya kuna vachitengesa ndo zvanga ndo bhizimisi ratinga tiriripo
ipo paku yambuka apa vanhu vaakutotaura-taura vachibvunza kuti zvinotanga rini pangaite here kuti vatungamiri venyika vakaita nhaurirano dzakaita seiyoyi vanhu votonzi mangwana zvatotanga zvaakutoita
toona sekuti vanhu vedu vane chidakadaka chekuti vapinde mukati menyika yeBotswana vawane zveuchouviri kandi vatendese kandi vatsvege mabasa asi kuti kubvumira kune kwaita vakuru padenga izozvinoendawo pasi zvichiongororwawo neparamendi yeBotswana nevanhu vachibvunzawo vanhu vavo kuti vano gose zvingadii pochitoitwa mitemo yacho zvinofamba sei magwara angadiwe ndeasi zvine zvakamira sei saka zvinogona kutora nguva inokwanisa kana mwedzi yakatiko vasingase kunyora kuti zviite kuti zvifambe zvakanaka vanhu vakangonzwa nevakuru vabvumirana vanogona kungofunga kuti zvakutoitira mangwana asi kuti vatanga vataisawo mitemo yavo nekuti zvingazofamba sei nematambudziko akazovepo kuti kana avaipo angadhazise sei saka asiti tingangokurumidza chaitika
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusorosoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7.
The Voice of America.
Nengwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vakambomirira zengeza West muParamende vaJob Scaler vasvitsa gore nemwedzi mitanhatu kana kuti 18 months vari mujeri asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba yavakanyora nezuro kuruzhinji rweZimbabwe, vaScaler vakati vari kubatwa senhapwa mujeri asi havasi kudzokera shure kurwira Zimbabwe yakasununguka. Izvi zviri kuuyawo apo sangano riri kurwira rusununguko rwavaScaler reFree Job Scaler Campaign raumba umiririri kana kuti maambasada munyika dzakapoteredza Zimbabwe kuti vataurewo nenyika idzi pamwe nezvizvarwa zvenyika idzi nezveZimbabwe zvinenge zviri munyika idzodzo kuti vaScaler vaburiswe muusungwa. VaScaler vari kupomerwa mhosva dzekukonzera mhirizhonga uye mazuva mashoma adarika vakachenurwa nedare repamusoro reHigh Court pane imwe mhosva yavaipomerwa yekukanganisa mapurisa kuita basa ravo. Tabata vakasarudzwa navaScaler kuti vave murongi wemabasa muFree Job Scaler Campaign vaObert Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Gwaro ratatambira nhasi kubva kuna vaScaler ravakanyora zuro kuti ritenderedzwe pasi rese igwaro ravari kuzivisa vanhu maconditions avari kurarama vari muusungwa semunhu akwanisa 18 months vari muusungwa mavari kuti vari kugara maconditions akaomarara vachigara vachirumwa nemosquito kuchipisa zvakanyanya vari mukarumu kadiki diki kuchigara kuine rima nguva zhinji pavanogara zvichigara nzvimbo dzinenge dzisingatarisirwa dzisingagarwe nemunhu asi vari kusimbisa kuti ivo zvakaoma kudaro munhu ane nhoroondo yekurarama maconditions akaoma saka vacharamba vachishinga.
Zvii zvavari kuda kuti vana veZimbabwe vavaitire panguva iyo ino Ya vari muusungwa.
Vari kukumbira vana veZimbabwe vese kuti vaite zvavanokwanisa kuvapa solidarity vanonamata vachivanamatira vanokwanisa kupa political pressure vachipa political pressure vanopa diplomatic pressure vachipa diplomatic pressure chero kwavari vekose vasikala vari kutramba vachitenda vaivese vari kuramba vachimira navo panguva yakaoma kudai asi vachiri nechivimbo chekuti vachabuda havari great kuti vakarwira mo blessing ali uyo akapondwa zvinorwadza zvakanyanya saka vari kungoramba vachiti vana veZimbabwe ngatirambe tikamira pamwe chete tirwise kusvika Zimbabwe yaona kusununguka.
Pane hurongwa hwatiri kunzwa hwekudomwa kwevamiriri vavasikala munyika dzakapoteredza Zimbabwe. Mungatitsanangurira pamusoro pehurongwa ihwohwo hwemaambasada?
Vasikala vakaapoinda maambasada nyika yese muregion muno kuNamibia semuenzaniso. Takaisa vasimba dhodha kuti vamire ikoko vachimobilize macitizens emuNamibia neemuZimbabwe ari ikoko kuti vaapply pressure kuhurumende yeNamibia kuti itaure nevamwe vavo kuti vasikala vabude. Ndo zvimwe chete kune dzimwe nyika dzese dzemuregion. Saka tikufara nevanhu vatakaita maappointments avo vatotaka kuapply pressure vari ikoko tichitarisira kuti mavoices avo achaisa pressure paregime yemuHarare.
Imi muri kumira saani panyaya iyoyi yavasikala?
Ndakapiwa basa navasikala rekuita organizer weFree Jobs Girl campaign. Saka campaign ndiyo yatiri kuorganiza tichiseta mastructures nyika yese. Tikufara neprogress yataisa kuconstitute 50 member council yedu ine 5 representatives in each and every province. Tichazenge tichizoizivisa hedu nekufamba kwenguva. Saka miswa navasikala kuti tianounce asi icouncil yatatu padhuze kupedza kuconstitute kuti tibatsirane kurwira kusunungurwa kwava Jobs Girl.
Vanga vari vakasarudzwa navasikala kuti vave murongi wemabasa musangano reFree Jobs Girl campaign vaobet masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Chikwata chevari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSengezo Chabangu chadoma nhengo dzichapinda mumatare eNational Assembly neSenate dziri kutora zvigaro zveproportional representation zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzaive nezvigaro izvi navaChabangu. Vakasarudzwa kupinda muSenate vanoti amai Patricia Chabalala, Vambuso Siso, amai Mildred Ncube navaAlbert Mushanga. Vakadomwa kupinda muNational Assembly ndava Tembelane Mukandla, amai Soneni Moyo pamwe naamai Luvaletu Musimanga. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi kuti vanoti nechiitiko ichi asi havana kuda kutaura nezvenyaya iyi. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vaAlbert Mushanga kuti tinzwe nezvekudomwa kwavo.
Ichokwadi ndakatuzwa kuti ndiite senator, ndagara ndichiziva, tagara tichizitaura negrupu retu tichingodoma kuti tione kuti ndiana akaita senator. Kwakune mazita akawanda zvee, but haiwa pamwe vangu vavhuma kuti nenoo ndive esenator. Saka handinofara zvikuru because ndagara ini ndiri parliament, ndagara ndiri mucouncil, saka basa ndagara ndichirigona, saka ndoziva kuti ndichabetsera nevame vangu iva vakandichuza. Saka ndizvo ichokwadi, ndizvo zvaitika, ndizvo vandiudza vame vangu futi.
Asi munonzwa sei vamushlanga kuti muri kusarudzwa kuita senator panguva iyo vamwe mubato renyu reCCC nevatsigiri vari kunyunyuta nenzira dzakaburitswa nadzo masenator nemamember of parliament muNational Assembly navaChabangu?
Ameno kuti vanhu vasingazivi kuti constitution ya ichivakwa ndandiri part of team leader kumatebele north, ende ichivakwa pakutanga kudzingwa out of 21 MPs. Ndini muwacho ranabiti navana spepa ravana Golden Moyo takadzingwa, atina kunyunyuta, takatevera zvakaitwa naMhonzora nababa Tsvangirai. Vakatidzinga tikaverenga section yacho tikaona zvei kuti tatakanganisa, hatina kunyunyuta. But vamwe vakafara 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 vakati maribel aenda. Saka hakusi kwekutanga kuti munhu arekodi. Ukatadza kuterera pati yakakuendesa muparlamendi inokudzinga, section yese maMPs anoiziva. Terera leadership yako unorarama muparlamendi. ukaomisa musoro inokudzinga. Saka inini hapana zvandinonzwa. Vame vangu ivavo ndivo vakandidzinga ka. Saka vanozviziva.
Vanga vari vakadomwa navasha vangu kuve nhengo yedare reSenate yeProportional Representation vaAlbert Mhlanga vari parunare muBulawayo neStudio 7. Mauto ehurumende yeIsrael, eIsrael Defense Forces, nhasi ati masoja awana mitumbi miviri yemasoja nemumwe chete wemunhuwo zvake akanga akatapwa neHamas payakarwisa Israel musi wa7 gumi guru. Kurwisana muGaza pakati pemauto eIsrael neHamas, iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo, kwaenderera mberi nhasi apo America iri kukurudzira Israel kuti iburitse pachena urongwa hwayo hwehondo. Ukuo darere kuNetherlands rapa mutongo wekuti nyika iyi inokwanisa kuramba ichitumira midziyo yekugadzirisa ndege dzehondo kuIsrael. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anga achiedza kumisa kuendeswa kwezvekugadzirisa nazvo ndege dzehondo dzerudzi rweF-35 achiti midziyo iyi iri kushandiswa nenzira dzinotyora mitemo yepasi rose muhondo yeIsrael neHamas. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo nyika yeDemocratic Republic of Congo iri kugadzirira kuita sarudzo svondo rinouya, vanopikisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari kuyambira kuti zvinhu zvinosanganisira magwaro ekuvhotesa asiri pamutemo, kurambidzwa kwendege dzekutsvagisa rutsigiro nekunonoka kuburitswa kwegwaro remazita evavhoti zvinogona kukanganisa zvichabuda musarudzo. Hong Kong neZuro yakawedzera varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vari mhiri kwemakungwa pavanhu vainoti vari kudiwa nehurumende vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekugadzikana kwenyika uye pakaiswa muripo wemari inoita zviuru zana nemakumi matatu zvemadhora pamunhu kune vanenge vavabata. Dzimwe shirikadzi pamwe nevamwe veukama munyika vanoti mutemo unosungira kuti pfuma yasiyiwa nemufi inyoreswe kuhofisi ya Master of the High Court isati yagoverwa hausi kuvafambira zvakanaka nekuda kwemari inonzi inodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa pfuma iyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pamutemo munhu akaroora kana akaroorwa akafa, mumwe wake anenge asara ndiye anenge aine mvumo yekutanga yekushandisa nhaka kuzotera vana vake kana vamwe veukama. Asi nguva dzakawanda izvi zvinonzi handizvo zvinoitika. Madzimai mazhinji anoti murume akafa, hama dzake dzinobva dzatora pfuma yaasiya, zvekuti mukadzi anenge asara pamwe nevana vanosara vachishupika, kunyange hazvo baba vemusha vainge vakashandira mhuri yavo. Asi vanhurume vanotiwo vanosanganawo nedambudziko rakadai kana mukadzi akatangawo kufa, vachiti hama dzake dzinotorawo zvose zvavakashanda pamwe chete, kunyange nezvinotarisirwa kuti zvinofanirwa kusiyirwa vana. Dzimwe nguva vakoma nevanin'ina vemufi kumativi ose vanotora magwaro epfuma mufi asati atombovigwa, apo afirwa anenge achiri kuchema mumwe wake asingafunge zvakanyanya pamusoro pepfuma yasara. Nekuona kukwira kwedambudziko iri, hurumende yakasimbisa mutemo unoti pfuma yose yasiyiwa nemufi inofanirwa kunyoreswa kuhofisi yaMaster of High Court mukati memazuva gumi nemana kubva zvafa muridzi. Izvi zvinosanganisira kana dai mufi akasiya gwaro rinoratidza kuti anoda kuti pfuma yake ipiwe ani kana kuti will. Asi vakawanda vachava nestudio 7 zvikuru shirikadzi dziri kuchema nemari yadzinoti inobhadhariswa nehofisi iyi iyo inonzi inoita zvikamu zvina kubva muzana zvepfuma yose yemufi kana kuti 4% kuti hama dzikwanise kunyoresa pfuma yemufi. Izvo zvinogona kuzosvitsa mukuti varasikirwe nepfuma nekuda kwekushaya mari inodiwa iyi. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume anoti ari kuedza kunyoresa pfuma kuhofisi yaMaster of High Court muChinoyi ndiamai Anjalini Muzuva vekuKaribha. Amai Muzuva vanoti zviri kuvadhurira kunyoresa pfuma yakasiyiwa nemurume wavo kudare repamusoro reHigh Court nekuda kwemari yavakanzi vabhadhare.
Ndokuzokubhadhara 500 ndakadzira kuKaribha ndichibhadhara. Ndokuzouya kuno ndobva ndanzibhadhara 500 ndokupe mapepa enyu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai mudunhu remasvingo amai Gertrude Chambakwe vanoti vakanzi vabhadhare madhora ekuAmerica $200 nechidimu kana kuti $250. Kunyange vakafirwa asi vakaroorana patsika dzechivanhu vanoti vari kusanganawo nedambudziko rekutadza kufambisa nyaya dzavo kumatare sezvo hama dzevarume dzichiramba kuvayamura apo panenge pachidiwa hama dzemurume kudare kuti dzire zvapupu sekutaura kwaamai Chenai Masimba vekumazowe mudunhu remasvinarin central. Gweta guru munyaya dzekodzero dzemadzimai uye vachishanda neWomen Coalition of Zimbabwe muzvari Sepindlovu vanoti dambudziko guru nderemhando yemuchato unenge usina kunyoreswa unozomanikidza madzimai kuti atsvake hama dzemurume kuti vanyorese kumatare sezvinodiwa nemutemo.
Vakadzi vakawanda they are being deprived from being the surviving spouse because of type of marriage. Kuti azoenda kunoita process inodiwa kukoti yeresidesion yedisisisei anenge achifanira kufamba nehama dzemurume wedha kunotora death certificate anofanaenda nehama dzemurume tu.
Muzvari Ndlovu vanokurudzira madzimai akaroorwa kuti anyorese michato yavo kumatare kana kumadzimambo kana uri wechivanhu.
Let's register our marriages.
Mukuru muhofisi yaMaster of High Court muChinoyi vaJacob Tunira vanoti mutemo unobvumira kuti vanhu vagove nhumbi dzaipfekwa nemufi chete vachiti midziyo yakaita semba, magejo, minda, mota nezvimwe zvikuru inogovewa chete kuburikidza nematare.
Mutemo unoti hazvitenderwi kuti vanhu vagove midziyo yemumba, havatenderwi kugova dzimota, havatenderwi kugova masitenzi, vanotenderwa kugova mbatya chete. Zvimwe zvese musabate kutyora mutemo.
Panyaya yekudhura kunyoreswa kwepfuma yemufi vatunhira vanoti kunyoresa kana paine muchato wechivanhu mahara uye kunyoresa muchato une gwaro remudare kana kuti civil marriage madhora ekuAmerica 10. Mambo Katidza Gombo vekwaZvimba vaGibson Jenami vanoti mutemo wenhaka munzvimbo dzakawanda wave kuti mudzimai nevana vemufi ndivo vanogoverwa zvinhu vachiti hama dzinongopiwa nhumbi dzekupfeka dzemufi.
Tinotarisa mai semunhu achasara achienderera mberi nemusha wake nevana vake. Saka nhaka yekutanga-tanga tinotarisana namai.
Asi Mambo Katidza Gombo vanobvuma kuti kare mukadzi hapana chaiwana kana asina kugarwa nhaka.
Izvozvo zvaimboitwa hazvo chena kumashuro.
Muzvari Ndlovu vanodzoka zvakare vachitsanangura pamusoro pekutorerwawo pfuma yese kunoitwa varume nehama dzemukadzi zvikuru kana mudzimai uyu aishanda.
Even applies kuvarume kuti because murume kana iri kesi yekuti sanike inini kuti ndokuzvitarira handidi then tese tikushanda but maparents amwana ngaisa kuti mwana wedu anoshanda ndiloya then ndaizvese kuti aidzai my parents will come and take everything kana tiri muunregistered customary marriage.
Iye zvino murume nemukadzi vakaroorana pachivanhu vanogona kunyoresa wanano yavo kwamambo chero paine humbo hwekuti murume akabvisa pfuma. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi ndini Nunurai Jena.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
muchirongwa chedu chema gitara chashondo rino tinokupa ihurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero kana kuti gospel music Louis Ngara. Louis anoimba ari ku Britain kwaanogara nemudzimai nevana vatatu. Ngatinzwei hurukuro yaaita na Ivan Zininga we Studio 7. Louis.
Kuimba ndakatanga ndiri mwana mudiki ndakatanga ndichichema ndainyanya kuchema vakuru variko zeni akati akakachaita kamuimbi yambisirwa mashoko evakuru haana kuzowira pasi nekuti muna 2007 ndakaona ndakutotanga kuda kuitawo marecordings angu but even before that ndichiri kuchikoro ndakanga ndakutoimbawo ndichiimbirirawo tumwe twudzipo twangu taingosekwawo neshamwari dzangu.
Veruzhinji vari kuitambira sei minhanzi yamunorova?
Vanhu vari kutsigira music yedu zvakanyanya uye ndinonyanya kutanga nekutenda vanhu vekumabroadcasting services akasiyana-siyana mumadifferent platforms vanoplaya music yangu zvakanyanya zvinobva zvaitawo kuti vanhu vazhinji
matambudziko amunosangana nawo muindustry iyoyi ndeapi?
Tinomita machallenges akasiyana-siyana. For example, time management iissue yakatoomarara because inini ndiri full-time employee uye zvekare ndinoda kupicha ndinofarirawo kushandira mwari wangu ndiri muimbi. I am a father, I am a husband. Zvese zvinhu zvakatarisana nemunhu mumwe chete saka dzimwe nguva zvinorema kuzvidzidzise zvese.
Atai vanokuwana iwo kupi?
Munogona kundibata pa WhatsApp namba yangu inoti +44 78 599 011 08. Munogona kuwana music yangu pa YouTube munongotsvaga Louis Ntaungara channel. Munogona kundiwana pa Facebook zita randoshandisa pa Facebook it's Louis Ngara kana kuti Louis Ngara Stage. Munondiwana pa SoundCloud, Amazon, iTunes, Instagram, TikTok ndiri pese pese pamunongoziva pane maplatforms emusic. Saka zvinetse
mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here?
Chekutanga, keep on supporting Louis Ngara's music. Rutsigiro rwenyu neminamato yenyu zvinotikoshera. Pasina Mwari hapana isusu. Whatever you are doing, I'll never give up. Mwari vanozadzikisa zvishuwiro zvemwoyo yenyu. Keep pushing, keep praying and keep on believing. Zvinoita chete naJesu zvinoita. Hapana chinoramba.
Chitipaiwo kamwe chete kamungade kubuda nako mudariro nhasi Woza Friday kudai.
Ndaikumbira kuti mundiridzire kambo kari pamwoyo wangu kanonzi ndisiye ndisiye ndokandingade kuti vateereri vasare vachiteerera uye vakuramba vachiteerera izvo ndava pano pastation.
Manga muchizwa kambo kanonzi ndisiye ndisiye manzwa hurukuro yaitwa na Louis Ngara ari parunare kuBritain na Ivan Zininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tichange tichizeya nezvemamiriro akaita zvinhu mubato runopikisa reCitizens Coalition for Change. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Nhengo dzeparamende muBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvisvaro zveZimbabwe nezvenyika iyi zvisashandisa magwaro ekufambisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VO.